Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 4, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinorasa chikumbiro chenhengo 23 dzeCCC dzakadzingwa muParamende navasengezo Chabangu. ZANU PF inoita sarudzo dzemaprimary elections kutsvaga vachakwikwidza muzvigaro zvakadzingwa nhengo dzeCCC. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro changa chakwidzwa kudare iri nenhengo dzeParamende 14 pamwe nenhengo dzeSenate pfumbamwe dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chekuti rirase kudzingwa kwadzakaitwa muParamende navasengezo Chabangu, avo vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi varasa chikumbiro ichi vachiti tsamba dzekudzinga nhengo idzi dzakanyorwa navaChabangu kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiri weSenate amai Mabel Chinomona dzinogutsa chikamu 129 chebumbiro remitemo. Izvi zvave kureva kuti sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo idzi dzakatarwa kuti dziitwe musi wa9 zviita gore rino dzave kuenderera mberi. Nemusi wechipiri 7 mbudzi, dare renomination court riri kugara richitambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta ranga richimirira vaChabangu kudai vaNgovani Sithole kuti tinzwe kuti vatambira sei mutongo uyu.
Zvabuda mundare nhasi inyaya yakagara tachiziva kuti chabuda sezvairi, because musi wa2 November maapplicants voti vekusenate nekuparliament vanga vachinja nzira yavanga vachitaura nezvayo kuti ivo havasisina kupfamwa nemabatiro akaita president of the senate naspeaker of parliament. Saka vhere tagara tanga tichiroziziva kuti hapasina nyaya.
Saka kubudirira kwaita nyaya yavaChabangu kana kudivira vaChabangu mudare zvakurevei tichienda mberi?
Zvakureva kuti Secretary General anotozikanwa mutrikusi ndivachanga pano. Naizvozvo zvakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoita naSecretary General azitotozikanwa.
Munotarisira vachipikisa mutongo wabuda wapiwa nedare?
Well, vane constitutional right kuti vadaro, but ndozvatinoti nechirungu is a futile exercise, because that judgment is as clear as the sun rising from the east.
Saka imi segweta ravaChabangu, zvii zvamungataurira nhengo dzebato reCCC nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navaChabangu?
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently. Arrogance haizobatiri munhu. Ivo kana vari CCC ngavagare nemusecretary general wavo, vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana. Kuzoti ivowo hakutora divi ivi uchituka uyu hazikubatsiri.
Havanga vari gweta riri kumirira vasengezo Chabangu mudare vaNgovani Sithole vari parunare kubulavayo neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti sebato havasi kutambira mutongo uyu sezvo kusina akadzingwa mubato ravo kubva muParamende.
Isu hatisi kuwirirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti CCC yakataura iyo, and we continue to state this fact yekuti isu seCCC hatina nhengo dzedu dzeParliament kana makansela ataka recola ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu seTRIPC hatina eposition inonzi Secretary General, nemunhu wamuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato reTRIPC. Number 3, isu seTRIPC tiri kustata the judgment so that we are able to communicate nemacitizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato reTRIPC?
Tichaita misangano yedu yeTRIPC sebato nemastakeholders ese kuti wirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of my by-elections akaproclaimaisita katara. And we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy, saka haufani kuitwa by-election nekuti TRIPC haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the by-election is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare munyika?
Izvi zvinoita cast a dark cloud on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratidza kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndozvatakataura mukatarisa sarudzo maitira dzakaita, mukatarisa nyaya dzeviolence iri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF ratoita sarudzo dzaro dzekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection mumatunhu ane nhengo dzeTRIPC dzakadzingwa muparamende. Kuti tinzwe mafambiro aiita sarudzo idzi, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Ichokwadi zuva ranhasi kunzvimbo dzine mabyelection, isu sebato reZANU PF tine nzvimbo dzatiri kuita maprimary election nedzimwe dzinenge dzakamira munhu mumwe chete adzo pasina kuzoitwa primary election. Isu tiri bato rinoremekedza demokrasi, rinoremekedza zvido zvevanhu. Saka ni tiri kuita maprimary elections edu ari pajekerere, ari pachena, anoratidza kuti isu tiri bato rinoremekedza zvinenge zvichitaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa riini vaMarapira?
Isu sebato reZANU PF tinogara tichiita izvi, saka titarisire nguva refu pakubuda kwemaresults ekuti makandidati achange akunda achimirira bato pamabyelection anouya vhiki rinouya ndivanani. Tinotarisira kuti nhasi namangwana ndo mazuva atinenge tichizivisiwa vakunda mumaprimary election.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka munyika nhasi vachienda kuLuanda kuAngola kumusangano weSADC wevatungamiri venyika dzemudunhu rekuChamhembe kuAfrica. Musangano uyu wakamboitwa nemusi wechipiri asi unonzi hauna kupera nekuda kwezvikonzero zvainge zvichinangana nemishini yaishandiswa pakuita hurukuro dzemusangano uyu padande mutande. Hatina kunge tanzwa zvabuda mumusangano waitwa nhasi uyu panguva yataenda pamhepo. Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto emuchadenga eIsrael anonzi nezuro akabhomba motokari inotakura varwere kana kuti ambulance inonzi yaishandiswa kuburitsa vakakuvara kumaodzanyemba kweGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Kurwiswa kweambulance iyi kunonzi nebazi rezveutano muGaza iyo iri pasi peHamas kwakasiya vanhu gumi nevashanu vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvadzwa. Asi mauto eIsrael akati motokari inotakura varwere yakarohwa iyi yakanga yazivikanwa seyaishandiswa nechikwata cheHamas kutakurisa zvombo pamwe nemauto echikwata ichi. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakati mumashoko avo padande mutande vashamiswa zvikuru nemashoko ekuti kune kurwiswa kwemaamburenzi ari kuburitsa varwere kubva muGaza. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni.
Tarisa kuvarwere zvinosiya varwere vari munjodzi kutarisana nerufu chaigo, nokuti kana motikari dzinotakura varwere zvisinei kuti vange vambori varwi, kana munhu atokuvara achitakurwa nemotikari dzinotakura varwere maambirenzi anenge atova pasi pekuti anofanira kunge achibatsirwa kuti ave neupenyu, marwadzo anyaradzwe, kukuvara kwaanenge aita kuchirapwa nechimbi chimbi.
Zvinosiya papi vari kukuvara muhondo iyi, tichiona kuti yave kukuvadza vanhu vasinei nechekuita nayo.
Tinoziva kuti zvakatora nguva yakareba kuti pave nenhaurirano pakati peAmerica, Israel, Egypt nedzimwe nyikawo dzekumiddle east ikoko dziri kubatsira kuti pave nenhaurirano, kuti pazova nechibvumirano chokuti vakakuvara muGaza umu vari kutadza kurapwa vaende kunorapwa kuEgypt. Saka zvinosiya varwere vari panjodzi. Zvaakureva kuti muGaza Strip hakuna nzvimbo kunganzi kuri safe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Hurumende iri kukurudzira vechidiki kuti vapinde mune zvemabhizimusi ichiti ndiro donzo rebudiriro yezvizvarwa pamwe nenyika. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rezvekuwandudzwa kwemumhizha nebudiriro vaPaul Mavhima, avo vakanga vakamirira mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, avo vange vakatarisirwawo pakuvhurwa kwemusangano uyu, vaMavhima vakati vechidiki vanofanirwa kuita zvemabhizimusi nekuti ndipo pane pundutso yavo. Vakatiwo zvigadzirwa zvose zvinoshandiswa munyika zvinobva kune vemabhizimusi.
The primary skill that we need to develop is entrepreneurship. In business is where the goods and services.
Mumabhizimusi ndimo munobva zvose zvatinoshandisa munyika, saka makakosha chaizvo.
Asi vamwe vanongora nezveupfumi vanoti mikana mishoma zvikuru yekuti vechidiki vapinde mune zvemabhizimusi kana zvichienzaniswa neuwandu hwevechidiki vari kushaya zvekuita. Chizvarwa chekuSouth Africa chine mukurumbira mudunhu reAfrica munyaya dzekupakurudziro kuruzhinji padande mutande vaVusi Tembekwayo, ndivo vakataura semuenzi anoremekedzwa kana kuti keynote speaker. VaTembekwayo vakakurudzira vechidiki kuti vashande nesimba uye vatsvage nzira dzekusimudzira mabhizimusi avo, vachiti vatengi vanofanirwa kukosheswa.
It's about getting to the customers, not making the best product.
Kunyange zvigadzirwa zvenyu zvakanaka, munofanirwa kuvandudza nzira dzekutengesa nadzo.
Mumwe wechidiki akapinda ugungano iri ndavatokumo mapurisa vanove mumiriri weZimbabwe United Nations Association, avo vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kune vechidiki.
Sevana veZimbabwe, sema youth, we are looking forward kudzidziswa nekutanga mabhizimusi nekuti we've recently seen that in Zimbabwe we need to be self-empowered in order to make it.
Mukuru wesangano remai African Child Youth Development Organization, Muzvare Vimbai Butau, vakati vechidiki vanofanirwa kuda nyika yavo vorega kuita rusaruraganda kuti vakwanise kuita mishandira pamwe.
Patriotism is you not allowing other people to speak.
Zvakakosha kuti tide nyika yedu, saka ndinokurudzira vose vechidiki mumabhizimusi kuti vadaro vashande vose.
Vechidiki vakawanda munyika vanokurudzira hurumende kuti ivawanise mabasa kuti vawane cheuviri. Vakawanda vanotiwo upfumi weZimbabwe hauna kugadzikana, izvo zvinoita kuti chikamu chezvemabhizimusi chivaremere sezvo vachiedza kutanga makambani avo. Gungano iri rakapindwa nevechidiki vanodarika churu chimwe chete, vanosanganisira vadzidzi vezvikoro zvedzidzo yepamusoro pamwe nevanoita zvemabhizimusi akasiyana-siyana, uye rakarongwa nesangano remai African Child Youth Development Organization nedonzo rekupamikana kune vechidiki kuti vagoverane mazano akasiyana-siyana kusimudzira mabhizimusi avo. Vamwe vakapindawo musangano uyu vanosanganisira muzvina bhizimusi uye ari muimbi wenziyo dzechitendero Mudiwa Hood pamwe nemuimbi wechidiki NATO. Sangano remai African Child Youth Development Organization rinosimudzira mabasa evechidiki pamwe nekuvatsvakira mikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato, mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe, iro rinoshanda nevanorarama neusope. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, mukatitsananguriro kuti sangano renyu rinobatsira sei vari kurarama neusope.
Sangano ratinobata tiri, sangano randakatanga, rinoAlbino Charity Organization of Zimbabwe, riri sangano rinoona maringe nemararamiro akanaka evanhu vanousope vatinoti maalbinos.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Aive matambudziko andakasangana nawo pakubatsirwa kwandakaita vana vane usope. Ndine vana vaviri vane usope, mukomana nemusikana. Saka veukama hwekuzinza remurume wekumurume havana kugamuchira zvakanaka. Vakaona kuuya kwevana vane usope mumhuri ine kupomerwa, vaiti pakava neunzenza, vana vakazarwa nemunhu aiita zvechipambi, uye vakava nekufungira kwakasiyana-siyana kuti avangadai vasiri vana vemumhuri. Saka ndakabatana nevanhu vakanga vane vana vane usope muchibvunzo kuti vairaramawo sei. Ndobvataona zvakakodzera kuti titange sangano rinobatsira vanhu vanenge vasangana nevana vane usope, kubva patinoti pachirungu magrassroots level, kuti titangire pasi pasi kubata background yevanhu vane usope, tichidzidzisa vanhu kuti zvinomborerei kuti mwana auya aine usope mumhuri.
Pari zvino zvii zvamungati zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo zvamungadawo kuti veruzhinji vaziye nezvazvo?
Tambudziko hombe rasirikusangana naro kushomeka nekushayikwa kwemafuta anoshandiswa nevanhu vane usope, kudzivirira mirazvo yezuva inenge ine ukasha paganda ravo. Pachirungu tinovati masunscreen lotion. Mashoma zvikuru munyika medu nekuti vanhu vane usope vakawanda. Takatarisa nenhamba inoita zviuru makumi mana pari zvino, nekuti vana vane usope vari kungozvarwa vakawanda. Saka nokuda kweizvozvo kuti nhamba yakakwira yevane usope, mafuta mashoma idambudziko hombe ratiri kusangana naro. Zvakare vari kuwirwa nedambudziko regomarara ratiri pachirungu skin cancer. Mamiriro ekunzi asanduka zvachose. Saka vanorwara nedenda rekenza vari kuwanda. Isu tisina chekufambisa, hatina mota pakuvatakura kuenda kuchipatara. Matambudziko makuru chaizvo chaizvo. Uye tiri kuona kuti kurwisana kwemudzimba nekuda kwokuti vanhu vanenge vaine usope, zvavanoda zvikwanisiro vachinzi zvinodhura, votanga kurwisana mudzimba, varume kana vakadzi, voita mhirizhonga, kuri kuwanda gender based violence. Saka toona kuti madzimai vachiri kushungurudzika zvakanyanya nekuda kupomerwa kunzinzi werukunza dambudziko rousope. Uye vana vane usope vari kusangana nematambudziko ekuti havasati vavekunatsogamuchirika zvakanaka nevamwe, vachiri kupiwa madzita emadunhuriro ekusekwa aya. Saka ndo matambudziko atiri kusangana nawo, nekuti tine basa zvikuru rekudzidzisa vanhu kuti havave nepfungwa dzakanaka maringe neusope.
Kune vamwewo vakateerera vari kurarama neusope, ndeapi mazwi eshingiso amungavapi?
Ini ndinoshingisa vane usope ndichitaura kuti zvatakasikwa naMwari tiri ndo zvatiri. Hakuna akambonziwa unoda kunge wakamira sei. Uye zivai kuti imi mukapiwa zvikwanisiro mune mukana wokuita zvihombe kupfuura vanenge vachitiseka. Munoita zvakanaka kana kutopfuura, zvisinei kuti mune usope, mutori vanhu, munhu munhu. Saka ivai neushingi nekuda kwezvamuri munhu wese mufananidzo waMwari.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ipapi, uyezve zvii zvamungati muri kutarisira kubvawo kune veruzhinji vangada kubatsira?
Pane Facebook page inonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tine Twitter zvakare yakanzi Albino Charity Organization of Zimbabwe, neInstagram Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tiri kuwanikwa tiri kuzengeza 4 murodhi inonzi Nehanda Road, pateni 60
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu ava lives chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kusavirirana kunonzi kwave musangano revashandi reZCTU zvichitevera danho rinonzi rakatorwa negeneral council yesangano iri rekumbomisa kuve nhengo mutungamiri weAtuz vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure. Studio 7 yakaedza chose kunzwa divi reZCTU panyaya iyi, asi munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira svondo rapera. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru werimwe sangano rinove nhengo yeZCTU reZimbabwe Bengers and Allied Workers Union vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa.
Tiri kuona zvatanga tisati tamboona musangano wedu weZCTU, uye tiri kukatyamadzwa zvikuru nedanho iri riri kutorwa nevari kutungamira ZCTU, rokuti munhu ataura achimirira vashandi zviri kutsigirwa nevashandi sezvakaitwa naObert Masaraure, zvekuramba udzvanyiriri munyika ino, zvekuramba corruption neumbimbindoga, zvekuramba kumbunyikidzwa kuita kodzero dzevashandi, uye zvekuramba zvekuti munyika yeZimbabwe yakasununguka vanhu vave vanosungwa vasina mhaka sezvakaita ana Jobo Scala naNanga Rivhume. Ndonyaya dzakarambwa navaMasaraure vachimirira musangano weCrisis in Zimbabwe Coalition. Unova musangano wakafomwa neZCTU nemamwe mapaziwo akazvimiririra kuti utaure nyaya idzodzi. Saka tinoshamisika kuti ichi chinhu chingadzingirwa munhu here, nokuti pane zvose zvavakataura hapana kana chimwe chete chakanzimanyepo. Takatoshamisika tichiona vachidzimirwa mike, vachidzimirwa maspika munhandare, kudzamara vashandi vapopota kusvikira vadzokazve pakunotaura.
Tingati here ndodanho reZimbabwe Congress of Trade Unions? Tingati here masangano yese akawirirana ari muZCTU kutora danho irori?
Chatinoda kunyanya kuzivisa vazhinji nevashandi kwese kwese kuti iri harisi danho reZimbabwe Congress of Trade Unions General Council. Ndaivamo mumiting iyoyo, hatina kuwirirana. Paconstitution yedu, kana musina kuwirirana panofanira kuti pavhotwe, hakuna kuvhotwa. Saka idanho riri kutorwa nevashoma vanewo zvavo zvavari kutsvaka nenzirawo dzavo dzavari kufamba nadzo.
Matanho api amuri kutarisira kana kuronga kutora panyaya iyi?
Isu weZimbabwe Banks and Allied Workers Union takatoramba mugeneral council imomo, tikavazivisa kuti izvi hazvifaniri kuitwa, nokuti harisi donzvo revashandi rekuti munhu ataura chokwadi ambunyikidzwe, asi idonzvo revamwewo vanotova vanodzvanyirira vashandi vari kunze kwemusangano wevashandi. Izvi bedzi zvinoitwa kuti zvifadze hurumende iri kutonga, asi zvichikanganisa nekumbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka isu takazviramba, asi hatisi tega. Kune masanganowo vakaita seMining Workers Union nevamwe vakaita seClothing vakatonyorawo vechiti tinoda kunzwisisa pamusoro pechinhu ichi kuti General Council yakaita here nemazvo, uyezve chii chakonzera kuti munhu ataura chokwadi chiri kudiwa nevashandi anzi anosuspendwa. Saka pari zvino takamirira tiri kungoona kuti varida kuenda nekupi vachiita sei, asi takavanyorera tichiti tinoda kuti tiziviswe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Nekufamba kwenguva, kana zvisina kufamba zvakanaka, tichange tichizivisa mamwe matanho atichatora. Asi pari zvino tiri kungozivisa vashandi weZimbabwe kuti musangano wenyu uri kudaimi kuti muudzivirire zvinhu zvaakuitika musangano hatichazvinzwisisa.
Tiri kuona kuti vaMasaraure vakanzi vange vachipadivirawo pane zvakatora nzvimbo musi wa 1 May kudziva resekwa. Imiwo sesangano muri kukurudzira here kuti vange vachipawo divirawo kuZCTU?
Izvi zviri kuitika zviri pachena kuti haisi donzvo revashandi, asi kune vamwe vari kuda kumbunyikidza musangano wedu vachiuitisa zvaitwa mimwe misangano yatinoona inoiswa muhapwa nevatungamiriri kana kuti nemapato ari kutonga. Saka hatina chatinokurudzira vamasaraure kuti vanyore kuzctu, nokuti vakadaro vanenge vakutodignifya chinhu chisina kana nematuro.
Chiitiko ichi chinosiya papi chimiro cheZimbabwe Congress of Trade Unions semusangano mukuru unomirira vashandi munyika?
Musangano wedu weZimbabwe Congress of Trade Unions unozikanwa pasi rose nemunyika muno kuti ndoo musangano kwemakore mazhinji kwazvo wakamira wechimira pazvokwadi, wechiudza hurumende, wechiudza vanhu vose navatinoshandira chokwadi kuchiramba nekudzivirira kumbunyikidzwa kworuzhinji. Ndoo musangano waizikanwa kuti kana kukwikwidza kwemaelection kusina kubatwa zvakanaka ndoo waitomira pamberi wechiti zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe munyika muno. Ndoo waitaura nyaya dzerunyararo, ndoo wairamba kumbunyikidzwa kwevashandi. Zvinova ndizvo zvanga zvichisumudzwa navamasaraure. Tiri kunyara zvizhinji kuti chii chaakuitika nemusangano wedu.
Munyori mukuru weZimbabwe vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, apo Manyika Diamonds yazviomesera mushure mekurohwa neShesha munhasi masikati, chikwata chiri kutungamira Castle Lager Premier Soccer League cheNgezi chiri munzira kuenda kuHwange. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manyika Diamonds yazviomesera apo yarohwa neShesha 2-0 nhasi masikati munhandare yeBata. Manyika Diamonds yacho yabva yabatwa pamapoints makumi mashanu neFC Platinum, iyo yashanya kuBulawayo ndokunorova Chicken Inn. FC Platinum, iyo inorairidzwa naNomeni Mapeza, ndiyo ine mukombe uyu. MuHwange mangwana, chikwata cheHwange chine nhoroondo yakasimba yekurova zvikwata zvine mukurumbira pasi rese chiri kusangana neNgezi, iyo iri kutungamira gungano iri. Mubati wepagedhe weNgezi Chan Marion anoti chishuwiro chake kuti vatore mukombe weleague newechibuku Super Cup uyo vari mufainari yavari kusangana neDynamos musi wa 3 zvita.
Zvinozikana iyi season yenyu is a winning season. Ngepifaiti kutora zvese ngekutora bvise chibuku vaivesenechi neleague and zvinotoitika as long as you keep on praying and fighting and fight for one another kutora zvese nothing can stop us.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti Ngezi haisi kuzoitirwa nyore nekurova HwaNge nekuti mutambo uyu wakaoma.
Bhora kaeria matimu ese ari kutamba, saka kuti tizive kuti tinovendaka pakaoma, vese vari kutamba ende vese vari kutambira kuhwina futi hapana kuda kuchiiwa.
Dynamos iyo iri pachinhano chechina nemapoints makumi mana nemapfumbamwe ine mutambo muNational Sports Stadium mangwana neBlack Rhinos. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 1 Blower Chiefs 0, Simba Bora 1 Erentau 0. Asi mitambo ichange yakati fararira nyika yese mangwana, kusanganisira uyo uri muBaba Field Stadium pakati peCapes United neHighlanders. Asi mumwe mutsigiri weMagreen Machine vaMaxro Matonsi vanoti chikwata chavo hachisi kutamba zvakanaka nekuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe ari kutambisa vatambi vakwegura.
Ndara kwaipirwa anesikundira tiri vapana piyazi tiri tiona izvi tainakirwa nebhora ravo naBlastim Quash mushakabwavo vaitsinza vapana kozeta Thousand Flowers aitambisa vapana tichiona zvinyuwana iko tinatikuona zvinyuwana ndonyaya iripo kunyanya iyo.
Yadha iyo iri patambo zvekare iri kubvara mitambo yesvondo rino nemutambo muBaobab Stadium neZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina nditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Ikama ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e TRPC angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxothiswa kwawo eParliamente. Ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le-TRPC liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e TRPC angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala eParliamente omabili ele National Assembly le Senate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutevezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa eParliamente. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngompalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje into evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba withdrawer i-allegation yabo yokuthi uspeaker lo president we-senate babanga indlela ama-withdrawals ngenfanele besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was i-violation of section 129 paragraph 1K of i-constitution. So into esafika yenzakala yokuthi bathi befika khona ngani basebesithi hayi abanani nendlela uspeaker abalani nendlela upresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khona. Then they started coming up ukuthi uChabangu kase member ye TRPC. Naye uChabangu esithi kabasenga ama members e TRPC. Ujudge ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhudi oyala ukuthi lo mfo wabo ngumntaka baba. Lo mfo wabo esithi lo kasomntaka baba, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabakade kuyokuba ngumsindo ngakufaka literally that way ukuthi sebeba ngumsindo nxa sebesithi upresident we-senate lo abayerunga bayenze therefore i-by-election must go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-TRPC eParliamente njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila ngendaba ebishe kimi ukuthi ku TRPC ngale akubamba njani hayi angazi e TRPC yengabe ikwazi ngoba uchaba ngu secretary general we TRPC.
Abe TRPC nxa sikhuluma labo bathi uChabangu ngumuntu osetshenziswa yizano ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungane lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe TRPC.
There is something abantu abangayizwisisiyo. Zulu wata abantu abebe deployed IEEE. So IEEE yezi abantu bayo angithi. So ukuthi kuthi IEEE kayibizanga, IEEE kayizange ikhulume ukuthi ayibiza. But kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to ukuthamisa. Then they believe ukuthi then they are more IEEE than any other person, which is a wrong way of thinking. So IEEE into ekhona ukuthi wena unje so IEEE iyakwazi ukudeploya kwenye indawo. IEEE nxa ingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyakuwithdrawa. So ingakuwithdrawa nalo manje sebaxotshwa yi-Christians because they are no longer members of the party according to Secretary General. Therefore, that's how they lost membership to the parliament and the senate ngokunjalo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungonobhala jikelele we-IEEE. Umsekeli wesikhulumeli se-IEEE umnumzana Gift Osterlosi Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Ye kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota and that is an attack on democracy and iZANU-PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona ikona and there's linking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha vela khona into ubani seyimkhiphile ubani seyimkhiphile kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe lethemba mayelana nokuvota yinto okufanele silungiswe yinto okufanele siyikhangele thina njengamaZimbabwe.
Njengoba sokunje lizathatha manyathelo bani pho?
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abatshiyeneyo abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court se 28 page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-IEEE and siyazisa ke uZulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both politically and legally ukubana silungisise indaba ke yoku-undermine-wa ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale ephalamente lasemakhansilini. So siza qeda ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi ukubana thina njenge-IEEE akula bantu esamkhiphayo akula bantu esabaxotshayo. So konke likubona imisebenzi yeZANU-PF isa-agenda and objective iku-undermine ke ukhetho olwayenza ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-IEEE. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni we-SADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi e-Afrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza i-SADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abombe imota ebikwa ibithwele izigulane iambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlanu izolo ngokusho kweHamas yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende weIsrael uthi imota le ibithwele amabutho eHamas kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi liambulance ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Izakhamizi zakwaMangubo ePlumtree sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela koHingwela koMadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi baloluhlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
Into yayenza sicabanga kuyezi clinic endaweni kamanguvo komathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyakohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma komadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi komathi komanguvo sicabanga kuyezi clinic
Sike safika ekliniki yenu sabona mpela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona mpela kodwa kule ngxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo semateriel yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele siboneni ukuthi kuhamba njani
Abangathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuqhunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona ekasibusiso nleya +27836684224 eka sibusiso nleya leyo kubuye eka Mrs Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs Ngakomoyo 0774273356 zipheleleke inombolo lapho ningasiqhuma khona seziphelele iaccount esinayo ngeFMB eSouth Africa emngathi stokfela eseclinic yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane neclinic
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha iclinic yakomangubo komngathi ePlumtree futhi ungusomabhizimusi
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Ukuswelakala kwemali indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima uAlbert Ncube uyalandisa
Omama bemaphandleni bathi kumamanzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekuletha ubunzima kibo unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi esijubane ward 15 ekwanda south ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya
siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela khatshana kodwa ke ngaya kuthiwa silamanzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe ngithelela khona phana ngiyakwanisa ukuthi ngisawudo lami lethukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedise so kodwa ngendaba yehlupho lwamanzi yikho kwisihlothi sikehle ukuthi sisiziphathise singabafele njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi kula mntu okunakanela ngoba uyabunga umama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabufisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho lingakuncedisi kodwa nxa singathola amanzi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami siyaba lohlupho olunganeni
amazwi la agcizelelwe unkosikazi elencube esinye isakhamuzi esijubane kodwa ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphilisa
okuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sibona ukuthi ukuthi idamu lethu ligqibelekile kanti libambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicitshile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana okuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali ihluphayo ukuthi singomama siyenze khona lokhu. Sicela ukuthi ngabe kuloku imali silone ukuze sizincedise kathi njalo.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Umsitejo othi sithuthuke sephambili, idrought ilethe indlala, abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama iyehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibagcindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought leyo, abantu abalamanzi nge-drought le, abantu abalakudla bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi semandebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine. Abo hlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi bala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahale zansi Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi baqoqozele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo. Sicubungula ukuthi ngambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abaxotshwa edale lephalamende ele-senate lema-council ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikhola kwamalunga edale lephalamende lama-councillors akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-records la asuke ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile, sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwani thizeni okugcina kubangela ukubana abavotayo bagcine besiba-affected ngoba bona bayabekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngobuningi bayivota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lephalamende lilikhethile lishonile, thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa kusokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina sokufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani? Njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla le-ZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo. Okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlula ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngapha endaweni yemathebeleleni, okuyinto ezwise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesi siba fila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo. But ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla, kazange ikhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini ube vele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-X.
Kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana.
Eqinisweni ukuthi ama-by-elections abantu abayangisanga ukuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona. Okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC, anjengama-opposition kuleli, agcina eluza ngoba ibandla elinjengeZANU-PF liyama-members, lama-structures aphilayo. Okubangela ukubana nxa kufika ama-by-elections, abantu babaphakama ngobuningi besiyavota. Bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo alama-structures aphilayo. Abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla lelibusayo ligcina lisiba yilo elinjani elithathayo kuma-by-election. Lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba la ma-by-elections. Kumbe i-by-elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi, siphakame ngezimulu, umama, ubaba, mntwana, khulu, gogo, phama ngobuningi siyevota sikhethe. Bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo, ayiwo akhethwa ngabantu, ibandla le-CC nebandla le-ZANU-PF ukuthi abayekele ukudelela uZulu bebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi, abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo, internal politics zabo cela ke zifeve abanikazi bendawo. Abantu bafuna ukuzibusa. I-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi, asiyipracticeni kuma-internal politics zethu, ibisikhula isifeeder to the national politics. Ngokuba uthi uvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla thizeni ngalawo mabili angabusa, kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo, sisiselwa emuva.
Lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lishona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semaNdebeleni yibo asebegcwele kobulawayo. Ungakubangelwa yini lokho? Ukuze sizwe ukuthi uhamba njani silengxoxo lotubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
La okwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zeMandebeleni ngeminyaka elandelayo. Sebebalutshwana kakhulu kokuthi kuyaba sokungani vele abakho.
Ya kwethusa Gandhi ngani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu. Singazi njalo ukuthi sokungathiwani, kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga, kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula.
Khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe? Kuyini kahle kahle ngokubona kwakho?
Ziningi izizathu ezingabangela khonokho. Ngokokuqala yasithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba ze-Gugground, abantu abaningi singathi ngabantu aba-ablebodied bayabaleka baye kuboBotswana baye South Africa abazabe bephenduke labo bantu. Kwathi kuqala indaba zabo-esaphu lanilani, wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo, basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi. Kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi, abantu bahamba baye eGoli. Makhayela emulini eziningi kunapha eMathebeleland. Abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda lapho, ngingathi maybe 90% of them baseGoli. Ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi, iningi labantu baseGoli. Yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho. esingathi thina depopulation abantu basuka behamba bekugoli umuntu efike ehlale khona ngalele imuli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into ongkhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina situkuprove mbuthi nanku yikho lokhu kwenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona sibese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensulo so kukiyona igovernment ukuthi yenze izinto zayo zicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
lo ke bekungumnumzana Metusele Moyo ingcwethi yethu bungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. IShesham 2-Manika Diamonds 0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emdlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Namenzo banceda sebili njengeboyz yami sizoncedisana bazosebenzisa wona amandla abo mnamezosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili weekend, we prepared for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lichiwa ngemiklomelo yithoba munomunye liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi ungadlali ngeviki edlule ukuze baphathisa ukuba bephutshe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo ezike zakhokha umoya ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa sikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni, iqembu leDynamos lizanqikilana leBlack Rhinos ngaseNational Sports lizadlala leZPC Kariba ngasePauba. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo ye-High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-CCC angamashumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxoshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murakanaka murezi.